Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey ino misoro ina udzedudza nasi muvhuro kurume 12/2018. Vaongorori vesarudzo vesadak avo vari munyika svondo rino voita musangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vatori venhau kumahofisi ehurumende emonomotapa muHarare. Mumwe mupurisa okandwa mujeri kwemazuva gumi mushure mekubatwa nemhosva yekutuka vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe achiti vainge vanyanya kukwegura zvekuti havaifanira kutungamira nyika uye achishorawo kuroora kwavakaita amai Grace Mugabe. Nyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba inonzi inogona kukanganisa Zimbabwe zvikuru kurwisa chirwere chakaita selisteria chiri mune dzimwe nyika chauraya vanhu vakawanda kuSouth Africa chikapararira munyika. Vagari vekumasvingo vochema-chema nekudzimwa dzimwa kuri kuitwa magetsi pasina zviziviso kubva kuzesa. Amai Auxilia Munangagwa votungamira chikwata chemadzimai kumusangano wekodzero dzemadzimai kana kuti 62nd Commission on the Status of Women. Guta reHarare rinoti riri kurasikirwa nemvura yakawanda nenyaya yevanhu vari kupota vachiba mvura. Muchirongwa cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba apo pachityirwa kuti zvirwere zvakadai selisteria zvikapararira kubva kuSouth Africa, Zimbabwe inenge isina kugadzirira zvakakwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860-6080-15580-15460kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am kubva muvhuro kusvika chishanu. Musakangana kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.